Kaini ndiri munhu wekuti handidi kusiya vamwe vanhu kumashure ndichizova ndaona kuti apa pane zvinhu zvakanaka. Saka I decided kuti ndirikuda kujoina kuti vanhu vese vemusinzinati vauye vanzwewono kuNorthern Kentucky kuti uku kunoungana madzimai anonamata anoita kuti uone upenyu different. Saka ndakadzoka zvakare ndikati vasikana ngati hoste Women of Dominion tinoziva kuti tese takabatikana nemabasa asi tikaunza muno musiti yedu I think zvinotirerukira tese hazvina kutitorera nguva ndobva tanyora proposal. Saka vanhu vakaona kuti aiwa tabva kure ne 4 years tava kusvika pando patasvika pano ibva chuza Ebenezer says our theme yet 2015. Saka nenguva iyi ndoda kutenda chaizvo kuti takabva tapuwa mukana uyoyo wekuti tigone kuhosta Cincinnati. Saka takatanga kuita mapreparations izvi musangano uyu watangisa zvinhu zvese hatina kumbofunga kuti zvinofamba zvakanaka kudai.
Muri kuona zvichikubatsira here imimi semudzimai kuti munge muchiungana muAmerica muno?
Izvi zvinhu handingati kubatsira chete asi kutoumbwa kuti uzive kuti uri ani nokuti ukaona wana mukana wokuwana madzimai echikuru unoita meet pamusangano weWomen of Dominion kunouya madifferent age groups vana mai vakura vana mai vari pakati nevana vechidiki. Saka ipapo haumboshayiwa mudzimai wounosangana naye achikudzidzisa zvokurarama upenyu nokudzidza shoko ramwari kungonzwa nokungoziva kurarama. Saka chinhu chakanaka chaichi kuti unodzidza zvinhu zvakawanda vanouya vanhu vanoita maprojects vanodzidza like now ndanichitaura navanoita zvemalife insurance chinhu chatinongotora for granted isusu vanhu vekuZimbabwe. Saka unowana that opportunity zvinhu zvose zvakatiunganira pamwe chete uchiwana ruzivo rwaungo uchifana kundobhadhara kuti urwane but musangano uno unoita kuta bring us zvinhu kwatiri isusu todzidza tokura tichiita kuti mumwe nemumwe asasara ari kumashure nokuti hatidi kuti tisiyane kumashure. Saka tine vanhu vanotisimudzira nguva imwe neimwe.